Vagari vanoshikasana vanonzi vakatopiwa matsamba ekuti vabude mudzimba dzekanzuru idzi. Mumwe mugari akabudiswa mumba yekanzuru nezuro chitatu vaVictor Machoni vati matambudziko avo akatanga pakatanga kanzuru kubhadharisa vagari nemadhora ekuAmerica. VaMajoni vati kanzuro yakangoisa mari isina kukurukura nevagari uye vati mari iyi yakavawandira zvakanyanya.
Asi maonero andozviita inini zvinhu zvavari kuita kanzuro zvokurwadza kuti nguva yechando inoiyi vari kuburitsa vanhu uyezve havana kuti panguva zvekuti kana kuti uyai titaurirane kana kuti itai payment plan vakangouya chete nemapepa avo nemasamons avo vakutosvika padhoo pangu kuti budai vakaburitsa zvinhu zvese izvi vakaburitsa usiku mapasi 4 ndo pavakatanga ndofunga vakazopedza kumafaisi yabhiuri makurira rakaita nderekuti iyo kanzuro mabhadharira taita kudhara ari mazimudhora vakazongochinja kalendi yavo wega vachibva vangoti takutoti imba idzi $110 saka imari yaikuti yanga yakutinetsa kuti titange kuiwana.
Mumwe mugari vaJoseph Milanda vane chikwereti kukanzuru chezviuru zvitatu nemadhora matatu vati vari kutadza kubhadhara mari inodiwa nekanzuru sezvo vari kushaya mabasa. VaMilanda vati vari kushuvira kuti kanzuru ideredze mari yedzimba idzi kuitira kuti vakwanise kubhadhara mari idzi.
Unosvika watiomesera tisatisa chinhu mhuri tinoona vadiki mari dzacho dzavari kuda hatidzikwanisi kudzibhadhara hozi ine chidzimba iyo ine chikwere che 3000 something kuti irabhadharwa imba yeyo 3000 ofuish 3000 acho nekuchidzikata kuti unobhadhara nonzi kuti kuda cash kana nzitaenda payment plan nonzi bhadhara half down toiwana kupi mabasa hatina kushanda hatisi kushanda sazvinhu zvekuti izvi zvikutotirwadza tisa. Asi nyaya yekurwadza munhu wane kurwadza munhu wese nokuti sopava ne 3 blocks dzakapiwa matsamba emaevictions. Saka tingati tiri kukumbira kukanzuro ndezvekuti dai vakatibatsira vakatinzwisisawo kuti wambopawo vanhu mukana ofishi marenzi achona ari kutodhura ngavadzikise marenzi achona zvinoita hatikwanisi kubhadhira marenzi vati mari dzati dzauda dzakawandisa.
Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita asi akapiwa utsamba yekubuda mumba audza Studio 7 kuti nhasi havana kuendesa vana kuzvikoro nepamusana pedambudziko ravakatarisana naro.
Zvakatooma nekuti sezi vana totadzaenda kuchikoro tichisiya kuti vakaenda kuchikoro tikavakawana tadzingwa vanoshaya kuti vana mai vedu vaenda kupi saka zvinhu zvakaoma ike zvino kuri kunaya tine vana vacheche vakatovata mumbombo saka kukabudisa panze nguva yakadai so zvinhu zvakaoma stereki tinoshuvira kuti kanzuri tideredzerewo maredzi upenyu hwacho hwakaoma mari yacho haisitombobatika asi vakatsvagawo kuti poo rendi iri nani unongofaita unongotengesa musika something haibatiki.
Pamusangano wakaitwa nenhengo dzeHarare Residence Trust nekanzuru munguva shoma yapfuura mumwe mukuru wemukanzuru vaSoul Marongwe vakati vagari vazhinji vari kugara mudzimba dzekanzuro havasi kubhadhara mitero kubva zvakanzurwa zvikwereti nehurumende panguva yegadziriro yesarudzo dza2013. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati chokwadi kuti kanzuru iri kubudisa vagari vane zvikwereti. VaChideme vati vagari vanosvika zana vari kuzorasikirwa nepekugara sezvo vanga vasiri kubhadhara mari kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 kuGlenora B ndini Patricia Mudadigwa.